tanga nezuro chakatoparurawo chirongwa chekupemberera basa rinoitwa nevanorwira kodzero dzevanhu sekudziva kwenyu mazuva iwayaya akabatana kutanga ne16 days and then musi wa9 december inenge yava international human rights defenders day topinda 10 december yava international human rights day saka mazuva ese iwayaya tichitanga tiri kupemberera ivavo vanoisa upenyu hwavo pasi kurwira kodzero dzevamwe vanorwira kodzero dzemadzimai vanotirirawo kodzero dzose ndewo saka muzuva ranhasi mukatarisa statement yakatobudisa kanga tichitosaluta ivo vana vezimbabwe vanorwira kodzero dzevanhu
takatarisa nyaya yekodzero dzevanhu munyika mungati zvakamira sei pari zvino
kodzero dzevanhu munyika yedu yezimbabwe hadzina kumira zvakanaka pane ino nguva pane zvakawanda zvatatarisana nazvo zvinosanganisira nenhau yekuti vanhu vazhinji munyika yedu yezimbabwe havasisina iya yatinoti freedom of assembly and association ndosaka muchiona mugore ratiri kupera iro riri vanhu vazhinji vakasangana nekushunguruswa pamusana pekuti vanenge vangosaridza kuti vari kuda kusangana kuti vaitewo zvirongwa zvakasiyana siyana ndiro gore rakapaswa zvekare dhiri riya ratinoti TVOBL rakamboramba kusainwa navamunangagwa rakadzoka zvekare rikapaswa neparamende dhiri iri rinotiringa mashandiro anoita vemasangano akazvimirira ega zvikuru chei avo vanorwira kodzero dzevanhu ndiro zvekare gore re2030 agenda yatinoona musangano unotungamirira nyika yedu yezimbabwe vakawirirana kuti vanoda kuti vange vachidambura bumbiro remutemo kuitira kuti vabvumire vamunangagwa kufambira mberi asi tinoziva kuti ivo vamunangagwa vakati havana chido ichochi sekuti vange vachifambira mberi nekudambura bumbiro remutemo tinotovakurudzirawo zvekare kuti varambe vakamira ipapo nekuti bumbiro redu remutemo rakakosha saka kana tiri kupemberera international human rights day tinobva tatarisana naizvozvo zvose
muri kumbowanikwa muchitaurawo here nehurumende pane zvimwe zvinyunyuto zvamawanikwa muchitaura
hongu tiri PVO yepamutemo saka zvese zvirongwa zvatinoita angava mapetition zvinotosvika muhofisi dzekumusorosoro ikoko